Amai Precious Nkomo, avo vanoshanda nesangano re-Deaf Zimbabwe Trust, vanoti pane dambudziko guru riri muzvipatara nemakiriniki. Sezvo kunzwisisana nevanoshandisa mitauro yemaoko kuri kunetsa, nepamusana pekuti vanoshandira mumakiriniki aya havana kudzidziswa mutauro wakadai. Amai Nkomo vanoti vanoshandisa mitauro yemaoko vanonzwisisana zvikuru kana vachitaura, asi vasina urema uhu vachitadza kunzwa kuti vari kuti kudini.
Vakataudzana pachavo vanonzwanana, asi problemu yezvitoya kwatiri tisada kushandisa chirungu sign language yatakanodzidza muchikoro, ndosaka tichada kuzozvisisana.
Amai Nkomo vanoti kusagona kutaura mutauro wemaoko kuri kuvhiringidza utano hwavanhu vasinganzwi kana mbeveve, nokuti hapana anokwanisa kuziva kuti chii chaicho chinenge chichirwadza murwere, sezvo vashandi vekumakiriniki aya vasina kudzidzira mutauro wemaoko.
Dambudziko guru ndeichoti munhu haakukwanisa kutaura sign language nekuti vamwe vacho havana kuenda kuchikoro, zvekuti ukatinyorera pasi kuti uedze kutsanangudza kuti utore medical history, wakatanga rini kurwara, zviri kurwadza nechepapi, zvinoita zvinoda kutaurwa nesign language.
Amai Nkomo vanoti vanoshandisa mutauro wemaoko vanozorasikirwa neupenyu hwavo nekuti vanenge vasingazive zvokuita, zvikuru vaye vanorarama neutachiwana hweHIV, nokuti vanenge vasina kutsanangurirwa zvakadzama mamwirwo anoitwa mishonga yavanenge vapiwa nevanhu vanenge vasingazwisisiwo zvinenge zvichitaurwa nevarwere vanoshandisa mitauro yemaoko.
Saka nyaya huru ndeyekuti hapana communication, nekuti hapana vanhu vari kukwanisa kusaina, even kuri kumanesis kwachona vamwe vana vasiri kukwanisa kudzidzadzika nesign language.
Amai Francisca Temba vekumashambanzou CareTrust vanoti nepamusana pekuti vashandi vemuzvipatara nemakiriniki havanzwisise mitauro yemaoko, varwere ava vanopedzisira vatsvaga hama dzekuti dzinovabatsira, izvo zvinoita kuti vashandise mari dzakawanda pakufamba. Amai Temba vanoti varwere ava vanopedzisira vaisa urwere hwavo pachena kumunhu anenge achivabatsira, izvo zvinotyora kodzero dzemurwere uyu dzekuti urwere hwake huzikanwe chete na iye murwere nachiremba anenge achimurapa.
Uyu anotofanira kuti abve kumba aine munhu anobva naye kumba anomubatsira kuti andoitapureta kumanesi ari kuchipatara zvaanenge achinzwa. Saka takatarisa izvozvo, its a cost again pamunhu anenge achibva long distance asvika pakliniki paya munhu uyaya anopinda naye izvi, saka it means kuti confidentiality yake
mushure mekuona kuti dambudziko iri riri kuramba richikura muzvipatara nemakiriniki ekanzuro yeHarare, masangano anoti Deaf Zimbabwe Trust, mashambanzou Care Trust nedisability HIV and AIDS Trust akaita uronga hwekudzidzisa vashandi vemumakiriniki ekanzuro mutauro wemaoko. Vanhu makumi mana vakapinda muurongwa uhwo hwakaitirwa pachipatara cheWilkins Hospital muHarare. Amai Temba vanoti vari kufambira makiriniki nezvipatara zvakasiyana-siyana uko vari kudzidzisa vashandi vese kusanganisira vasiri vana mukoti kana madhokotera kuti vakwanise kutaura mutauro wemaoko.
Communication between men nemunhu ada kumubetsera yacho panga pasina. Saka what we are doing isusu as the three partners zvokushanda seconsortium, tiri kufamba makliniks tichitraina mayo service providers angava manesi, magadhi anoshanda pazvipatara, macounselors, whoever tukwa trena inonzi basic sign language.
Vabivenzi Sengwe avo vanoshanda kuHeathcliff Polyclinic vanoti kare kechipiri vachienda kuWilkins Hospital kunodzidzira mutauro wemaoko zvinova zvavandudza basa ravo reukoti, nokuti vave kukwanisa kushandisa mutauro wemaoko.
Vanhu vari Deaf vakauya, we could not actually help them sema zvavanguva vavinga, zvekuti vamudaizi vanogona kuya achitira sairekuti pain azvinhandaseri savamwe vachaita kunaonongotiwa paracetamol obva ngonzienda it was more ofita nge vaiongoona ngu vari kudiscriminatwa kana vakauya. Sani training now they are very happy in community, zvekuti kana akakuona ndofaatozvati kana akangosvika patraining akungoziva munhu waanozva tichi sekuru vangu vakatrena sign language fanow is helping them a lot.
Vachafadzwa maseva vekudisability HIV and AIDS Trust vanoti zvinoonesa kuti varonge zvakanangana nevanhu vane urema kunyanya mbeveve, nokuti nzvimbo dzinorapwa vanhu hadzina zvinyorwa zvinoratidza kuti vangani vanhu vakadai vanomboya kuzotsvaga rubatsiro. Vamaseva vanenge vachiti sangano ravo rinenge richida kuti ritevere vanhu ava vaine donzvo rokuvatsanangurira zvizere maererano nezvirwere zvepabonde.
Hapane information inorimeka pane nyaya dzevanhu vane madisability. For instance, iwe wakaenda mufield uchiti wewe udakutreka kuti vanhu vari deaf vangani hauwani information yakadaro zvinoita kuti zviome tironge zviro zvevanhu vakadaro.
Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013, asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 kuWilkins Hospital muHarare, ndini Kirimudzaniro.